Tsamba yatanyora taita media briefing yatangoudzawo vatori venhau vakasiyana siyana nezvenyaya yakataurika iyi, asi taita futi kuti mashoko aya asvike kune gurukota rinoona nezvekufambiswa kwemashoko muhurumende vanova ivo mai Monica Mutsvangwa. Takwanisa kuti tisvike tiendese mashoko edu ekunyunyuta aya kwavari kuti vazvizivewo, uye kana pane zvinokwanisa kuitwa kuti paitwe kukumbira ruregerero neakataura pamwe chete nezbc nebazi ravo zvinge zvichiitwawo izvozvo.
Saka sei muri kunyanyogunun'una nemashoko akataurwaya?
Unoona Blessing, zvazvinoita kati titarisa even zvinonzi pachirungu anotiwo history repeats itself, kana kuti history inoramba ichizvidzokorora. Ukatarisa zvakaitika pagenocide yake itika kuRwanda muna 1994, yakazonyanya kubva yaurayisa matutsi akaona nokuda kwezvanga zvataurwa panhepfenyuro paredhiyo. Saka tinoona isu kuti nyaya dzemamedia houses maredhiyo aya ane simba chaizvo. Saka ndikaenda nhasi paredhiyo kana patv ndikataura zvandinotaura ini, zvichadzikwa nejekerere yose yezimbabwe. Vanhu vachazotanga kugadzira mifungo yavo zvichiteera zvandinenge ndataura inini. Saka mukaenda panational tv pazbc achitaura iye kuti usope hunokonzereswa neuroyi, zvinoopena yatinoti can of worms, zvichavhura zvimwe zvinhu zvakasiyana siyana. Wangachitangofunga kuti kana huri uroyi kuda pane magadzisirwo aunoitwa, kuda tinofanira kuuraya vanhu vacho vakaroyiwa, kuda tinofanira kuti tiurape, kuda tinofanira kuti tiite sei, zvozokonzeresa izvi matambudziko akawanda. Kune nyika dzine vanhu vari kutoo vanhu vane usope kwavari kutourayiwa izvezvi, kuTanzania, kuMalawi, kuMozambique, kuSouth Africa vanhu vari kuurayiwa nenyaya dzealbinism. Muno muZimbabwe musi wa27 November kune munhu akanga akuda kubiwa nemotokari kuBorodhel, nyaya ichitori kumapurisa izvezvi, yakavhurirwa RRB. Saka tono zvinhu zvakadaro zvikaramba chisekererwa tikanyarara, vanhu vachapedzisira vaakuurayiwo imo muno muZimbabwe kana kushungurudzwa.
Zvii zvamunodawo kuti vamwe vazive nenyaya yeusope?
Zvatingada kuti vanhu vazive ndezvekuti usope kana kuti albinism icondition iri genetic, chinhu chekuti kuti pazozvarwe mwana ane usope, amai vakatakura pamuviri vanofanira kunge vaine majeans ealbinism, baba zvakare vemwana iye vanofanira vainewo majeans iwawo. Kana pakasangana vanhu vaviri vane majinzi ealbinism, pane 25% chance yekuti pachazvarwa mwana ane usope. Hakuna uroyi huripo, hakuna mashiripita anenge aitika, ingori nyaya yemajinzi anenge asangana. Vabereki vanogona vasina albinism, jini rinogona riri recessive, rinogona riri passive, rakanyarira mumubereki asi rozobudira pamwana achazvarwa.